kalau kids lanjut kuci urumnya dia Amerika baru kuci iwo matungi wo imika demokrasi ari aku mesikana demokrasi is in decline around the world saka baru kuita ishi kuti vaunganidze vanhu vari munyika dzekuda kuita zvedemokrasi kuti vaone kuti vanga vabatsirisei mumachallenges avari kusangana nawo uye kuti vanhu vagoshare information yekudzidzisana nezvedemokrasi
sei vaBiden vakasheedza musangano uyu panguva inoi
zvanzi izvo vakuru venyika vemuamerica vakaita maconsultations nemaexperts hurumende nemacivil society vakaona kuti musangano wakadai unogona kubatsira sezvo ivo vari kuti havasi kuda hondo vari kuda kuti hondo dzidzikire vari kuda kuti dhemokrasi kuchitanga kuzere kuwedzere munyika dzakasiyana siyana
saka tingati chinangwa chesummit for democracy ndechei
chinangwa ndechekuti nyika dzigare patable zviri equal vamwene vamwe vachitaura machallenges pamwe chete nemaopportunities avari kuona rule of law ekuti vanhu vangagadzirisa sei nhau yecorruption kuti vanhu vangashandisei munyika dzine maauthoritarian leaders kutaura nezvenhau dzedisinformation dzekunetsa zvese zvichitiswa america ichionawo kuti ingabatsirisei nyika diki pane maopportunities avanoda kubatsirwa nawo
Professor Dendere tinoona kuti Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu sei dzimwe nyika dzakakokwa asi dzimwe dzisina kukokwa
chinhu chakaita kuti kwanzi munhu wese angakwanisi kuya asi sechipiri ndechekutiwo hurumende yedu inenge ichionekwa iri nyika isingapromote democracy nemahuman rights
saka Professor Dendere vamwe vanenge vari mumusangano uyu ndevapi
musangano uyu hausi kuinkludha vakuru vehurumende chete asi kuti mutange mune vanhu vekumaprivate sectors vanhu vekumedia vakaita senevabati venhau maindividuals akazvimiririroko ega nemamultilateral organizations kana samiti ichinge yapera asi gore rese pakutanga kwemuna January ichange iri gore rezvemahuman rights nepromotion of democracy around the world saka uyu musangano ndewekutanga hausiwo wega uchaitika kune zvimwe zvakawanda zvichauya mugore riri kuteera